ehongu because baka budilira isofa i13 sakapa kune vari kuenda nhasi kumatare futi kuenda unopiwa judgment saka hakucharamba kune vava vakawanda vachabudirira then kune ya2017 yatakafaira futi kucourt iri kutanga kupinda next week lawyer wedari kutaura kuti next month inenge yakupinda futi kumatare edzimhosva ya2017 compensation. Saka ipapo ndo patakawanda because 346 cases takapiwa macompensation.
Manga muchida mari apa?
Mari yacho is varying but approximately ndinogona kuti pamuri dzese dziri 146 ya inogona kusvika kuma about 200,000.
Saka apa makangoendesa mapurisa neiro bazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika hamuna kuendesa amai mugabe zvakati?
Because magweti edu tisatati titi amai mugabe zvakatedzwa vari because ka amai mugabe ndo vaituma mapurisa acho kuti vaite izvozvo because asi saka magweta ndo vakazotiti aiwa tisingatiite mapurisa ndi achadziva kuti no ivo vaitumwa nani saka takasungisa mapurisa neminister of home affairs.
Saka vakapiwa muripo ava vakazvitambira sei?
Aya vakafara but kufara kwacho ndikoko because kamuripo wacho ndewokutaurwa kumatare dzimhosva mari havasati vaipiwa muchi mumaakaunti avo saka vari kutarisira vachafara ivo vari kuti vachafara kana mari yapinda muchi mumaakaunti mavo harizvino yakangotaurwa kudaro amozova hurumende yedu yokuti zvakawanda kacho inongobvuma but kuti yozobhadhara vanhu ka haizokwanisa kubhadhara because tine situation like yekomutoko mukosi handizvizanu vaya havana kubvira vabhadharwa but vanga vawina nyaya dzavo kumatare edzimhosva but still mari dzavo havana kuzopiwa vakawanda vacho vaizopiwa ma$20 ma$40 instead of mari yavanga vataura kuti kumatare edzimhosva.
Asi mungati mari dzamuri kupiwa idzi dzinoenderana nemidziyo yamakapwanyirwa here kana kuti imari yakatowanda?
Hazienderane nemidziyo, ishoma mari yatiri kupiwa iyi mishoma zvokuti nokuti midziyo yatakapwanyirwa blessing ka inokosha because pari zvino ndikapa mienzaniso wekuti ini ndine dressing table yeoko yandakatenga ndofunga gore ra1998 handiti ikuti vandibhadhare ndakaitenga in $800 saka kuti vandibhadhare idressing table iyoyo kuti idzoke panzvimbo iyoyo aisi handipe ndakaitenga because yeoko pari zvino its about 1000 pounds chakadaro saka hazisi kuenderana mari yatiri kupiwa ishoma.
Ko tombotarisa iko kwamai mugabe uko zvakamira sei? Muri kumboonawo vachipfuura here? Vari kurima here kupurazi kwavoko?
Kurima kwacho kwandikoko kana pachikoro pacho vakawanda vakamiswa basa vaishanda yavanoti nerera sente yacho hakusina vashandi vakawanda. Vakawanda vacho because ndo vanga vachigara dzimba dzemukomboni mumanzi omunomu. Saka vese vakangogara hapana ari kuenda kubasa. Kwasara vari kuenda kubasa magadhi chete.